Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 13 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa wenera woronga kusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi hwenyika.
Hongu sekudziwa kunoita vateereri wedu panga pakaiswa bhani yanga yakaiswa nepolisi yekutisa kwase kuradhidzira, asi bhani iyoyo yaka expire musi wa 16 October. Saka taakubvumirwa nemutemo weZimbabwe kuti tiratidzire kana tine zvinyuito zvatinenge tiinazvo.
Vashandi vehurumende vanoti havasati vaziva pamire hurumende panyaya dzemihoro yavo yemabhonasi. Varimi vokurudzirwa kurima kuitira kuti vashandise mvura iri kunaya pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuratidzira kukuru pamwe nekusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi hwenyika. Mutauriri wenera uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti sezvo mutemo wairambidza kuratidzira muHarare wakapfuura, vave nemukana wekuti vachipinda zvakare mumigwagwa vachiratidzira. Nera inoti veiri kutsigira zvakasimba kuratidzira kuri kurongwa nevagari vachiramba mabond note, uye yatotumira shoko kumasangano akasiyana-siyana ichida kuti vanenge vaine zvekuita navo vabatsire. Ngatinzwei hurukuru yataita navamwonzora.
Hongu sekuziva kunoita vateereri wedu panga pakaiswa bhani yanga yakaiswa nepolisi yekuti tisakwanise kuratidzira, asi bhani iyoyo yaka expire musi wa 16 October. Saka taakubvumirwa nemutemo weZimbabwe kuti tiratidzire kana tine zvinyuito zvatinenge tiinazvo. Saka tiri kuda kutanga mademonstrations enera takatarisa sharudzo dzakachena. Saka mademonstrations aya takatarisira kuti tinogona kutanga kumasvondo anotevera. Saka tiri kuronga mademonstrations iwayo, asi hatisi kuita mademonstrations chete. Tine humwe hurongwa hweconsumer boycott hwatiri kuronga, zvekuti mumasvondo anouya aya tinenge tine zvimwe zvitoro zvatisingatengi kana mamwe mabhizinesi atinenge tisisadyidzane nawo evanhu vatinofunga kuti vadzvinyiriri vechitema.
Pane vamwe vari kuti kuratidzira kuri kuitwa nenera nevamwe vese vari kuratidzira hakuna pundutso yakuri kuuburitsa, munoti
hachizi chokwadi? Muone kuti kuratidzira kwashanda, munotarisa neria tinoti reaction yestate. Kuri kushanda zvikuru, ndokusaka vana zeki ava vava kutobvuma kutaura nesu nokuti takaratidzira. Even vamwe mapazi ehurumende akubvuma kutaura nesu nokuti takaratidzira. Takati isu toda kuti semapolitical parties tiri kuda mukuru wemapurisa kuti angachiuya tigomubvunzurudza nenyaya dzekurambidza vamwe vanhu kuita mapolitical activities avo. Saka nyaya iyi iri kufamba chaizvo.
Ko, panyaya dzekuti mapato ezvematongerwo enyika mushandowo pamwe chete, muri kuona muchibudirira here? Nokuti tinoona kuti kune nera, kune vamwe vari kudawo hurongwa humwe hwakasiyana nehuri kudiwawo nenera nezvimwe zvakadaro.
Chinhu chikuru chinoonesa muZimbabwe ndechokuti vanhu vazhinji vanoda kutanga chinhu chake 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 chake. Nera ndiyo yakatanga kuita nezvesarudzo dzakachena. Saka zvinenge zvakanaka ndezvekuti vanhu tongo joina na munera imomo, hatina kurambidza vanhu kuti vauye vago joina tigoita mushandira pamwe chete. Asi unoona vamwe vanotanga kutanga mapoka avo, hazvisi kunera chete, zvakatanga kana kunana ZCTU uko. Takazoona pane ma trade union ana comrade chinotimba ainzi ma ZFTU atinoti ma yellow union. But chatiri kuda ndechekuti dai vana veZimbabwe taita chimwe chete, tabatana pamwe chete kuitira kuti goshanda tese. Asi tiri kufara senera kuti tine 18 ma political parties ari kushanda ese zvakanaka chaizvo muchirongwa ichi.
Avanga vari mutauriri wenera va Douglas Monzora vari parunhare muHarare ne Studio 7. Vashandi vehurumende vanoti havasi kuziva pamire hurumende munyaya dzemabhonasi avo, sezvo yaramba yakanyarara kunyange vasvika mumwedzi wemabhonasi wambudzi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakambenge vazivisa kuti hurumende yakanga isina mari yekupa vashandi vayo mabhonasi, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazviramba vachiti hurumende yaizotsvaga mari yekupa vashandi vayo. Vashandi vehurumende zvikuru varayiridzi vekumaruwa vanonziwo vari kutamba nhamo nekuda kwekukundikana kutora mari dzavo kumabhanga, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vatadze kubhadharawo zvikwerete zvavanenge vakatora. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rePTUZ vatakawafira Zhou.
Hapana shoko ratirauya ende ndozvinhu zvinorwadza zvikuru sei, because varayiridzi vakanga vataurira kuvakuru venyika kuti mutambo gore nongaungosiyana. Varayiridzi vambopiwawo mari, vana vavo vambodyawo bhonasi ravo Krisimusi isati yapfuura. Zvino tinoexpekta kuti vanotungamirira nyika vacharespektawo zvido zvavarayiridzi. Asi kakushayikwa kwemari uku inotoenda kumabhendu, taatinokunga kuti dei vachitaura kuti iriko here kana kuti hakuna, tione zvokuita. Pane kungoramba vachingova investors vasingabude pachena kuti chii chiri kuitika uye tiri kuenda kupi.
Nhengo dzenyu dziri kukwanisawo here kuwana mihoro yadzo tichitarisa mamiriro akaita zvinhu kumabhanga?
Varayiridzi vakatambira mari dzavo last week, asi mari hadzisi kutoreka mumabhanga. Saka imagine kuti munhu abva kureserva kunenge uchitoita kuma $30 ouya ozopiwa $15 kubhenki. Mabhenki akawanda hatori nawo mari, vanhu vanongomukira kuenda kubhenki kunogara pabhenki vachitimba kuti mari ichauya. Vamwe vari kurara pamabhenki varayiridzi vachirara pasi panze, zvinoreva kuti hapana kuti vangaenda kuzvikoro kuti vanodzidzisa vana. Ende kumisha kwavanogara ikoko vanenge vakaitawo zvikwereti, vachitorawo kuzvitoro zvekumamisha. Zvitoro zvekumisha hazvinawo kuti ungasvaipa, vanenge vachida keshi. Saka kuti tadzokerawo kumusha ikoko anondorohwa navabereki vari ikoko.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhoki Chivasa vanoti vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira Bikita West muparamende. VaChivasa ava vakaberekerwa kuBikita vanoti vanoona vaine mukana wekusarudzwa nevanhu vemuBikita sezvo vaine ukama hwakanaka navo uye vachinzwisisa matambudziko pamwe nemafaro avanotarisana navo. Sarudzo idzi dzinotarisirwa kuitwa munandira wegore rinouya, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vazivisa zuva chairo richaitwa sarudzo idzi. Bikita West yakasara isina mumiriri muparamende zvichitevera kusungwa kwavamunyaradzi kereke veZANU PF avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Amai Beauty Chabaya ndo vanonzi vachamirira bato reZANU PF musarudzo idzi. Amai Beauty Chabaya ndo vachamirira bato reZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChivasa.
Ya hongu ichokwadi, ndichange ndichikwidza pasarudzo dzeby-election ndakamirira NCA. Police of Party ndiri mutauri mukuru yeNCA yakasarudza inini kuti ndinge ndiri candidate kuBikita.
Chii chakaita kuti musarudzwe nebato renyu kuti munge muchizokwikwidza musarudzo dzeBikita idzi?
Ya, chekutanga ndechekuti handisi kuenda kuBikita kuti ndiinde kundovhoterwa. Zviyazvo kuti munhu unongonzwa kuti kwaitika mavhoti kuno wobva wamanya uchienda ikoko. ini ndakazarirwa kubikita ndikakurira kubikita ndakadzidza kubikita kuzvikoro zvekuti kusurvivora kwa form 1 kwa form 4 then form 5 kwa form 6 kunonzi kumashoko kubikita zvakare kumusha kwangu zvakare kwandinobva kubikita kunonzi kwa makotore saka ini nditori mugaro wekubikita ndinonzi sazvaita kubikita matambudziko anenge achiwana vanhu kubikita kuti even vanenge vachifara chaivo chaivo ndofunga kuti ndinonzwisisa zvichemo zvavo zvimwe zvavanazvo
asi munoona here muine mukana wekubudirira kunyange muri mugari wemo nekuti munenge muchikwikwidzanawo dzimwe nguva nevanobvawo kune mamwe mapato vanenge vari vagariwo vemudunhu renyu iroro
dambudziko hombe riri mukonstituensi yebikita west ratagara tinaro kubva isiwo pataingokura rataingoona ranga rekuti kana munhu akange asarudzwa kuita MP maitongozopedzera kumuona musi wacho wanenge achitonzi ahwina sarudzo pamwe pesa pamutozombomuoni memangomuona pamwe achitofamba wakane zimota rake chinzi ah ndo MP yavo handimunoona saka inini chokwadi chandinoziva uye chirimbo chandoziva kuti vana vese vekubikita vanoziva sekuti inini samadhokuti vasa handisi munhu wekuti vangati munhu anonetsa kuona ndogara ndiri pese pamamungangofungidzira kungava kuchechi kungava kubhawa kungava pari kutambwa bhora ndogara ndichionekwa saka ndofunga kuti ivo pachavo vanotoziva kuti advantage tongoripo kana vakandivhotera ndekuziva kuti inini handingazoiti umwe MP uya kuti vangati saka MP akazoenda kupi handichamuoni kana kuti ndichange ndichingova nawo saka ndine chivimbo chokuti pari zvimwe chinhu chakanyanya kukoshera kwavari inyaya yekuti vanodawo mumiriri wavanogara achiona
zvii zvamungavimbisa kupa vagari vekubikita west
kana ndikasarudzwa kuita MP wekubikita west ndoda kutanga trust fund isingati homwe yemari ichazange ichibatsira dunhu rebikita rese ndesingatarasi kuti kubikita west chetoko kwandoda kuita member of parliament
avanga vari mutauriri wenca vamadhoc chivasa vari parunhare muHarare nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Stanley Zvorwadza vanozivikanwa zvikuru vachirwira kodzero dzevanhu munyika umu tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 namukoma Stan
ndinotenda makadiko vateereri
aiwa tinoimba vateereri vari nani mukoma Stan tiri kunzwa kuti pane kuratidzira kuri kurongwa nevechidiki vari pasi pesangano retajamuka ramunovawo muri nhengo mungatiudza kuti kuratidzira uku kwakanangana nei chaizvo uye kuri kuitwa rini
kuratidzira uku hakuna kunangana nesangano retajamuka chete kuratidzira uku kuri kuitwa nemapoka ese ari kuona kuti Zimbabwe haisina kumira zvakanaka zvichisanganisira mavenda this flag this flower this gown occupy africa with square tajamuka nemamwe handisina kudoma nemazita ende kufadza kwazvo even political political parties vaakuti ivowo havachatarisa political ideology kana zviri zvinhu zvenyika kana ari maissues anoaffecta mugari wezimbabwe mapoliticians vaakukrosa voti isisiwo tiri macitizens saka vanopinda musocial movement zvinhu zviri kufadza zvikuru ende tiri kuona kuti vana vezimbabwe tihakubatana cross political divide ende kuratidzira uku kucharatidza hurumende kuti hapasina kuparadzana pakati pedu uye tiroda kuti zvinhu zvedu zvigadziriswe kana kuti iyo hurumende ifambe fambe zvayo iende tiise vamwe vari nani kana kuti vamwe vane nani vanogona kutibatsira munyika vatibatsire
kuratidzira kuri kuitwa musi wani uku
kuratidzira kuchaitwa musi wa18 November chikuru chinenge chichitaurwa pakuratidzira uku inyaya yekuti hurumende musaunze mabond notes nokuti mabond notes kuzama kupira vanhu mari yavo uye tiri kutozvinzwa kare kuti kuchina kwakanoprintwa mabond notes machinese vazara nemabond notes avanawo mudzimba Saka zvichireva kuti chinhu chinonzi bond note hachisi chiri chinhu chine chimiro pamwana weZimbabwe. Endewo tinoziva mukushanda kwemari kuti kana vanhu vasina confidence nemari haishande. Bond note hakuna ari kurida, saka yakaluza confidence. Saka hurumende vari kutambisa nguva haishande bond note muZimbabwe. Saka tichiratidza kuvaratidza kuti hatisi kurida uye tichairamba. Chechipiri, tinoda kuratidzira tichitarisa nyaya yecorruption kuti hurumende inotendera mbavha dzichiramba dzichititungamira isi tiri kutambura zvakadai vachiba ma5 million hurumende ichingotarisa. Zvimwe zvezvinhu zvatichiratidzira tichitaura musi wa18 zvichienda mberi. After the 18th taakuronga kuti isisi vana veZimbabwe hatichada zvokuramba tichimbunyikidzwa, hatichada zvokuramba tichitambudzwa. Ma-injustices, poverty, service delivery ngazviimprovwe. Ende uyezve zvese zvinhu zvikaitwa tiri kuda kuti hurumende igone kudzoka kuvanhu ichiita account to its citizens, ichitiudza kuti zvii zviri kuitika munyika. Mumabhengi mari hatisi kudziwana, hapana ari kutiudza kuti tichikutora nzvimbo uye mari yacho kuti yakaenda kupi. Saka zvimwe zvezvinhu zvatenge tichitaura kuti kubva musi wa18 zvichienda mberi hurumende inofanira kutipa mhinduro. Kana iri kutsvaga kutipa mhinduro, ngaisunduruke vamwe vanhu vauye vatarise kuti vangatibatsire sei sevana veZimbabwe.
Chirongwa chenyu chinonzi chiichi?
# munhu wese muroad. Tiri kungotaura donzo rekuti hakuna anosara. Kare kare taiziva kuti kana zviri zvinhu zvemasocial movement zvecivic organizations, mapoliticians vanenge vakamira zvava vachiona zviri kuitika. Apa munhu wese ari kupinda, politicians, machechi, masocial movements, tiri kusangana tichitaura nyaya imwe chete. Saka indosaka muri kunzwa tichiti # munhu wese muroad. Munhu wese uyatiratidzire, munhu wese uyatiratidze kusafara kwedu pamusoro pehurumende.
Asi vazvorwadza muri kuona here kubatana kwakasimba kumasangano evechidiki ari munyika umu?
Masangano evechidiki munyika yeZimbabwe vari kubatana zvakanyanya zvikuru zvatiri kutendawo nekuona kuti vana ava vakugona kushanda vese. Asi chinongofanira kuti chizivike mukurarama kwevanhu, pane zvizhinji zvinofanira kuti zviitwe kuti vana ava vagone kushanda vese. Nokuti unoona kana vanhu vachinzi vari kushanda vese vachibva kumapato akasiyana, kumapoka akasiyana, kune mafungiro akasiyana, pane zvizhinji zvinotadza kuti wiranwe apo nepapo zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndosaka muchiona kuti kazhinji tinokurudzira kuti kana mapoka maviri kana matatu akushanda ese, panofanira kuitwa maproper trainings kuti vanhu vanzwisise kuti tinoreveiko kana tichiti tiri kushanda takabatana nevamwe vatanga tisingashande navo muboka redu. Saka zvinhu zvatiri kutenda kuti vana vechidiki vari kubatana, asi panewo zvakare kuda kuti varambe vachidzidziswa, vachitrainwa kuti vazive kuti zvakakoshera papi kushanda pamwe chete.
Manga makateerera kune mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu, mukoma Sten Zvorwadza, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Varimi varikokurudzirwa kuti vasarega mvura iri kunaya pari zvino ichiperera pasi sezvo mwaka iri kushanduka. Mashoko ekurudziro aya anobva kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pekunaya kuri kuita mvura mazuva ano.
Hapana chakaipa zvachose kuti varimi vagone kutanga iko zvino, nekuti kana takatarira kunaya kwayazoita iko zvino, tinoziva isu mvura ichitanga kunaya kubva kuna October zvichienda mberi. Zvazvatoita izvotoreva kuti yanga yatoda sokuti nonokei kuuya. Saka kutadza kutanga kurima iko zvino kana kudzvara iko zvino kunenge kwatova kutongotadzawo zvoko munhu. Asi sekupuwa unyanzvi hwatinonzwa hwevanoona nezvamamiriro ekunzi, vanoti iyoyi yatanga kunaya iko zvino kusvikira kunana Chipiri Chitatu mvura inenge ichingonaya anenge ari machako. Saka vanhu vanokwanisa iko zvino ndo mvura yekutanga yatawana yekuti vanhu vagone kurima vadzvare nayo, tirege kurasikirwa nayo mvura yakadai. Uye mwaka inotevera yose zvokuchapa mvura mazita zviya zvataiita kare, tochiti kwete izvozvo. Pamusoro paizvozvo vanhu vakufanira kuti vachengetedze zvakare mvura, kuchengetedze nzira dzinochengetedza mvura, dzokuita mamauchi, kufaramba tinori mapaya paya nesora sora rakaoma riya kuitira kuti tichengetedze unyoro kana kuchazoita nguva yekuti mvura inomboenda paya tinogona kuti zvirimwa zvedu zvinotora nguva yakati repei zviri zvitano.
Tinoona kuti varimi vefodya vazhinji vanenge vanga vatogadzirira kare nhondo dzavo vangadai here vaakuchidzisima kana kutimbika?
Vazhinji vanga vatotanga especially veirrigation vaya vanga vatotanga kuita transplant and tinokurudzira kuti iko zvino vaya vari kuita zvefodya yekunaya kwemvura ndiyo nguva yekuita izvozvo iyo ino yatapinda mairi.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata Bishop Vukani Dlahla weAbiding Hope Global International Ministries muZimbabwe. Avari kuti vana vemukereke ngavazive simba riri mushoko.
Chinhu chakakosha chandinoona isimba reruzivo pamusoro peshoko raMwari. Munhu umwe noumwe anofanira kusvika paanoziva kana kunzvera kana kutsvaga kuti magwara anotii pamusoro peupenyu hwake.
Zvinokoshei nai Bishop?
Zvakakosha pakuti shoko raMwari rinotaura kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushaya zivo. Saka chinopa Satani simba kushomeka kana kushaikwa kweruzivo rweshoko rwaMwari pamutendi. Vanhu vazhinji zvavari kumhanyidzana nazvo vachiteerera vachiti vakaenda kuteerera uyu voteerera uyu vopedzisira vamwe havachatodi kuenda kuchechi vamwe vakatogumbuka havachatodunzwa nezvechechi. Chasvitsani ipapo ndechekuti iye ari kudunga munhu hapana paakagara pasi kuti rekatimbonzvera shoko raMwari ndega kuti rinotii pamusoro peupenyu hwangu.
Asi magwaro ari mushoko akasiyana-siyana haazoita kuti munhu asanzwisise here?
Kwete, shoko raMwari ukanyatsokurinzvera rinozvitsanangura, but zvoda munhu anokwanisa kunyatsotora nguva kugara pasi achitsvaga achidzidza achitsvaga.
Mataura zvinofadza mufundisi pamataura kuti vanhu mazuva ano nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe vanhu vangomhanya uku neuku neuku vachitsvaga rubatsiro. Vanhu vanetsekana varingotsvaga mhinduro kuti tingabatsirikana sei.
Chokwadi kuti vanhu vakatambura vanopedzisa vakutsvaga batsiro nemhinduro pose pose. Ini ndinokurudzira kuti kwese kwavari kuenda kana vafundisi vacho vasiri kukurudzira munhu kuti hongu tanamata taprofita tapedza zvese asi chienda wokumba ugare pasi unzvere shoko raMwari. Kana vafundisi vakasakumikidza vanhu kuita izvozvo ndinoona kunge zvinogadzira dambudziko rinonetsa kuzogadzira.
Okay. Mugona kutipa here mharidzo
pana Proverbs 25 chitsauko chechi2? Bhaibheri rinoti hanzi Mwari anowana kubwinya kwake akuwandisa nyaya. Hanzi kuremekedzwa futi nekubwinya kwemadzimambo kutsvaga nyaya iyi. Pachatinodzidza ndechekuti zvinhu zvaMwari zvinhu zvakawanzika. Pane kubwinya nesimba rinoonekwa muna Mwari pakuwandisa chokwadi chake. Uyezve pane kubwinya nekuremekedzwa pamadzimambo vanotsvaga zvokwadi zvaMwari. Pagwaro iri chatinoona ndechekuti Mwari anovanza zvinhu zvake, hazvisi zvinhu zvingori pachena. Asi zvinopa simba kana munhu akagara pasi akatanga kunzvera achitsvaga kunzwisisa chokwadi. Mukunzwisisa chokwadi imomo munoita kuti munhu apinde mukubwinya nesimba raMwari. Kunyange tikatarisa magwaro tinoona maapostora Pauro achinamata kuna vaKolose, kuna vaEfeso achinamata kuti vanhu vazare neruzivo rwezvinhu zvaMwari kuburikidza naMweya Mutsvene, nekuti pane simba riripo rakakosha rakadzama kuburikidza nekuziva shoko raMwari kana kuti zvokwadi zvaMwari. Saka tamu mazuva ekuti mumwe nemumwe akufanira kuchimbogara pasi achitsvaga shoko ramwari. Bhaibheri shoko dzvene ramwari rinotaura iro kuna bhuku raoziya kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushaya zivo. Saka nyaya yezivo chinhu chekuti munhu ari ega anofanira kuita shungu, anofanira kuita chidokwa-dokwa, anofanira kuita nzara yekuda kuziva chokwadi chamwari kuburikidza neshoko rake. Satani anorwisa chinhu ichi. Ndosaka munhu achiona akatanga kuverenga magwaro kana kuverenga shoko chinguva ndakaunzwa hope kana kusangonzwisisa kana kungopera simba, inhau yekuti Satani anoziva kuti mune simba imomo mushoko iroro. Mutori nesimba rinokwanisa kudzikinura munhu, rinokwanisa kupinja upenyu hwemunhu.
Kana zvinhu zvamwari zvakawanzika ndozobatsirikana sei kunzwisisa?
Sichinoitika ndechekuti pakuparidzirwa paya munhu anofanha kuchiita sei? Kuchiita nzara yekuda kuziva chishoko ramwari. Vafundisi vanofanira kukurudzira chiro chikatarisa kubhuku remabasa evapostori. Tinotoona kuti pane kereke yainzi kereke yeBheria yekuti hanzi kwainzi kwapedza kuparidzwa, kereke iyoyo yaizodzika mumagwaro ichinyatso kuongorora kuti zvazvo chiparidzwa zvichokwadi. Mukudaro madhiraivha anotanga kutokura mukunzwisisa shoko ramwari. Saka ini handisi kuti munhu chingotanga kuverenga, tiri kuti pakuparidzwa nekudzidziswa kuri kuitika kuchechi, wazochibva kuchechi waenda kumba, chiendawo wega wogara pasi wotanga kunzvera zvese zviya zvazvita sei zvazvichiparidzwa zvichidzidziswa, kuti iwe ukwanise kuita sei? Ukwanise kuziva chokwadi chamwari wega chinogara mumwoyo mako.
Ishe Jesu muri mwari wangu, shamwari yeupenyu hwangu, ndimi mwenje wetsoka dzangu, muridzi weupenyu hwangu. Ishe Jesu muri mwari wangu, baba shamwari yeupenyu hwangu, ndimi mwenje wetsoka dzangu, muridzi weupenyu hwangu. Mwari wangu makandipa chivimbiso,
haundisiye kusvika kumagumo.
Ishe Jesu ndinokurumbidzai,
musiki wangu ndinoti kutswai.
Mwari wangu makandipa chivimbiso,
haundisiye kusvika kumagumo.
Ishe Jesu ndinokurumbidzai,
musiki wangu ndinoti kutswai.
Ishe Jesu mwari makanaka,
munondichengeta.
Chioneso Jani weStudio 7 achitaura naBishop Fukani Hlahla veAbiding Hope Global International Ministries muZimbabwe vari parunare muHarare. Kambonzwisa kubva kuna mukanya Thomas Tafirenyika mapfumo kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNERA woronga kusadyidzana nemakambani pamwe nezvitoro zvevanhu vane chekuita nekuurayiwa kweupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Stanley Kilemhlanga.